tanganya nezuro sema onyera makaita nemanzira makaita angari makuerere ruzhinji mafune marara vanhu vakauya kuzorakidzira kubatanidza nokupatanidzwa nekurakidzira kwakaitwa musangano wevarwi verusununguko ndingati Zimbabwe Grounds haina kumbozara zvakadaro kwenguva yakareba.
Sokuona kwenyu inini chikuru chamunofukadza chakabuda pazviri chingava chii?
Chokutanga chakabuda ndechekuti izwi renyika yose munamato wenyika yose uye ndiro national anthem kana kuti rwiyo rwenyika kuti vanhu vari kuda shanduko, vari kuda rusununguko, vari kuda runyararo. Chechipiri chakabuda ndechekuti vanhu vanogona kubatana zvachose vagovaka chinhu chimwe chete, simba rokubatana rakabuda. Saka isu takaonawo zvinge zvakakosha zvikuru vana purezidenti vangirai vanga variko, vana purezidenti vamujiro vanga variko, mapurezidenti nemapato akasiyana siyana anga ariko, veZANU PF vanga variko. Saka izvozvo izvo chinhu chakanaka zvikuru nokuti kuratidza kuti kuturika denga hubatsirana. Chechitatu zvinoreva kuti muZimbabwe vanhu vaakuona kuti munhuwi wenyika itsva unenge wava pedyo pedyo, wava patiri. Saka vanhu vari kuona kubuda kwezuva itsva, vanhu vari kuona kutanga kwezuva itsva, vanhu vari kuona kuti mhindo iyi yatiri yaakunopesa ndochinhu chakabuda nezuro ichocho. Zvingarema zvingatinonokei, asi kunonoka kuiza hazvireve kuti hakuidze.
Matimaona kuti mungapinda muhurumende yomubatanidzwa here kana mukashedzwa?
Hatishedzwi kakotogoshedzwa kuhumwe yedere. Tisu varidzive munda, tisu varidzive mhinde. Basa redu iri rinoda hurudza dzose. Badza guru rinopuwa hurudza inogona.
Zvakaitwa naMaute izvi pane zvazvingakanganisa here kufambisa nyika mberi pari zvino?
Isu tangotangira kuti Maute tichienda kumberi, basa reMaute kusimbisa chigaro chevanhu, chigaro chamambo anenge asarudzwa nevanhu, basa reMaute kuvandudza kuti muve nerunyararo, muve nerugare, muve nekudzivirirwa, kwete kuti vati anofanira kuva mambo ndiani. Ndo basa remasoja edu, mapurisa edu, veCIO edu, kuchengetedza kuvandudzwa kwehurumende yevanhu nezvido zvevanhu.